wabite kunzi kwa nasi kwa High Court ndo kwa wari uchema chema kukumbira kuti wavumuze kufamba kwenda ku South Africa kunotariswa zve utano tozo wari kukumbira kuti wapiwa passport yao waende kunotariswa nema specialist ikoko
kuchi chakapa kuti vazo kwire kudare re High Court tinenge takaona kava chitaonge vanga vamborerutsirwa nedare
ah wakarerutsirwa nedare panyaya kuno ripota kumapurisa kwa singa cha ndi kuno ripota asi chichona chao cha wangu wakumbira kuti wapiwa passport yao wakwanise kufamba kwenda kumsangana na magweta wangu wari kuupera kwa September uye ne kuenda kuno tariswa kuno fenekwa kusuka Afrika ndo sakarambwa na magistrate mapfumo saka wakwiza nyaya yao kudare hombe re High Court kwa waita inozi mchirungu appeal against the decision ya magistrate yae
ko iye magistrate akaramba kuvapa gwaro iri anga achipa zvikonzero zveichaizvo
magistrate aipa zvikonzero zvekuti vabiti vanogona kungo kusazodzoka muZimbabwe semunhu akambo da kupotera kunyika yeZambia ndo zvavakapa asi vabiti vari kuchema kuti vanodzoka chizvaro cheZimbabwe wane maasset muZimbabwe murizao yiri muZimbabwe and ndo zvakutaura kuti hawa kuzokwanisa kuzodzenda vanenge vachizodzoka
totarisawo imwe nyaya ivashandi totarisawo imwe nyaya yevesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vakasungwa nezuro nyaya iyi yasvika papi chaizvo
tirikutarisira kuti vakasungwa weZimbabwe Congress of Trade Unions vachapinda mudare zuva renhasi tozaziri kutarisira kuti vakasungwa pamudare wakasungwa kuHarare pamwepo pane 27 wakarara muchitokisi ndovachitarisirwa kuchaenda kudare zuva renhasi
mune tarisiro here yekuti vanokwanisa kuti vapiwe gwaro ravo rekufambisa kuti vaende kunorapa
chishuwo chedu chekuti kudai zvadaro nekuti sekutaura kwawaita Blessing kuti pane nyaya yeutano yekunorapwa yavataurai ndo chishuwo chedu kuti kudai zvaita sekuda kwapo kwavabiti
mungaziva kuti vari kupomerwa mhosva dzei chaizvo
vemuHarare 7 vanosanganisira President Peter Mutafa SG Japhet Moyo nevamwe vari kupiwa mhosva yekunzi muchirungu disorderly conduct in the public place vari hatizivi kuti zvinorevei disorderly conduct kana kuti kusanyatsa kugadzikana kana kutsarukana disorder yacho yabva pakuti kudii ndo mhosva iri kupiwa President Mutafa na SG Moyo wekwamutare vari kunziwo vakangoungana vaine chido chekuita public violence saka vari kuchajiwa nekuviolata section 37 yecriminal law codification avo vemuHarare vari kunzi vakakanganisa kana vakaviolata section 41 of the criminal law codification act so ndo zvavari kupomerwa
tichitarisawo pamavhidhiyo anga ari pamadandemutande akaita sana Facebook takaona vamwe vanga vari muHarare ava vachirohwa nemboma nemapurisa kunyange hazvo vanga vatoo muusungwa kare imwe nyaya iri kutariswa here nemagweta enyu
hongu nyaya iyoyo inyaya tishatirisa zvikuru inyaya tirwadza zvikuru kuti mapurisa asunga 162 vakavarova zvinorwadza chaizvo and hatifungidziri kuti ndo kuita basa semapurisa chavarorwa hatina kuchiona saka magweta ezimbabwe law civil rights sekutaura kwaita muzvare Rosalind Hanzo varitaura kuti inyaya magweta atotanga kutotarisana nawo sezvakunoziva kune inonzi muchirungu anti-impunity kana zvekusuwa wapana mhosva iyoyi yekurova vanhu handifungi kuti mitero inobvumidza kudaro saka magweta edu ari kutarisira kuti mapurisa kana kuti vestate vachiitawo zvavari kuita zvinoda kuprosecuta vachatsvagawo zvavanoita kuti wapana mhosva yekungorova vanhu zvataona zvinonyadzisa kudaro nyika yese vabhadhare for kuita zvavaita izvozvo.